ikirwa kikapa cyo kutikunye kwita kwitwa yirotakwa makanza basungwa kwita uri mukana mushirangarira fikira pfura tinogwita rwe kubure munyika muno ba advocate bade mpofu barasunga muswe mfuro last week bachipomerwa iyo nezimwe mhaka dzavo kuti vakanga vaisa application kuconstitutional court yaichallenja kuapointwa kwaprosecutor general munyika muno muapplication iyi mapurisa vaivapomera iwo kuti vanga vashandisa applicant kana kuti munhu wanga api ndiyo auya kudai achichallenja kuapointwa kwaprosecutor general haaexisti munhu uyu achinzi Simba Rashezuzi. Saka mukusunga kwawo mupofu saadvocate ivo vanopiwa mainstructions ekuekta kubva kune maattorney kana kubva kune malawyers. Saka lawyer raairepresenta Simba Rashezuzi ndivamakanza. Saka vamakanza vakanzwa kuti vari kutsvagwa nemapurisa. Saka vaenda ivo kumapurisa vari kuti vanonzwa kuti vari kutsvagirwei notaaizwa kunge vasungwa. Vasayavo iri yekuti iwo vanga vakakriata munhu asiko kana kuti vakagadzira munhu anonzi Simba Rashezuzi asiko.
Ivo vaSimba Rashezuzi varipo here?
VaSimba Rashezuzi varipo. VaSimba Rashezuzi vakadaidzwa kumapurisa. Nyaya iyi kana mukaitarisa inyaya yegore rapera yemuna ndira gore rapera ndopakaendeswa application kupon kot yaiendeswa application vaSimba Rashezuzi nyaya ipo yakatangwa vakadaidzwa kaviri kese kumapurisa vakaratidza ID yavo nepasipoti yavo vakasaina izvi kuti vaprove kuti ndo vanga vasaina application. VaSimba Rashezuzi muzvara nhasi zvakare vabudisa iwo vhidhiyo vari kukonfirma kuti variko. Vakabudisa zvakare chitupa chavo nepasipoti vakati variko vaSimba Rashezuzi.
Chii chamuri kuona apa kana mapurisa vachiita zvinhu zvakadari asi umboo hwese huripo munozvifambisa sei pakadari apa?
Kuona kwedu izvi zvaakusungurudzwa kwemagweta chavari kushungurudzirwa ndiwo mapurisa vanga achoziva kuti magweta vari kushungurudzirwei nekuti mukatarisa havasi vamupofu chete kana kuti vamakanza chete vari kushungurudzwa panyaya iyi. Vakakomishina afidavit vamwe advocate zvakare Choice Dhamiso vakadaudza zvakare kumapurisa musi wesatadhe vakakonfirma kuti vakaona vaSimba Rashezuzi vakakonfirma kuti vakaona chitupa chavo vakaona madokumenti avaZuzi vakaita kuti vaZuzi vatutwe kuti ndovanga vari muridzi afidavit vakaita izvozvo zvikakomishinwa. Saka uku isu hatisanzwisisi kuti kana zvichinzi munhu akakriatwa iye munhu aariko zvinorevei kwatiri kwaakushungurudzwa kwemagweta chinova chinhu chinotikasikamadza mukati menyika yezimbabwe takatarisana nerule of law kuti inozonga iyo ichiprotekteka here mukati menyika muno kana zvinhu zvakadaro.
Saka iko zvino nyaya yakamira papi, yakamira sei uye ivo vamakanza vakadini?
Vamakanza vavharirwa muchitokisi tirikutarisira kuti vange vachiendeswa kudare mangwana nemusi wemuvhuro ndotachikutarisira kuti vange vachiendeswa kudare asi zvikakoniwa mutemo wedu unoti vanofanira vapiya mukoti within 48 hours kuti vachi vachinge vasungwa